mavauta anodya zvakafa zvega kunyanya masango medu kana mapurazi nemombe dzakafa kana mhuka dzese dzinenza pamusango dzinodya izvozvo zvirwere zvinoita kupararira kusvika kwatiri isu vanhu
chii chamunodzidya
tinodzipa nyama inenge yasara mumarestaurant inoti inosiyiwa nevanhu mumaplace avo because vanhu dzimwe dzenguva vanoisa mhiripiri asi dzipe zvinhu zvakadaro mashefu edu paanogadzira vanobvisa mabhonzo vachitrima mafesi ndozvatinounganidza ihotera hombe tine zvakawanda zvinobva mahotera medu makicheni medu ndozvatinopa shiri dzerizi hatidzipe kuti dzigute apa kuita kuti dzigune kuramba dzichitambira munzvimbo yatisingaurayiwe zvakafanana nekupochewa nemapocha zvichizofanana kana nemuvarimi vanenge vaine mombe dzavo dzikafa vanowanzisa poizeni kuti vauraye shumba dzinenge dzauraya mombe dzavo but zvinozosufa mavhaucha saka pakudziswededza kure nekwadzinowana matambudziko even maelectric line
tinoona zvakare nyama idzo dzinenge dzine mabhonzo nezvimwe mabhonzo yaanozoitwa sei
mabhonzo aya matrik hadzinogona kumedza dzinodyawo nokuti dzinodawo supplemental of calcium kubva kumabhonzo iwayo asi mabhonzo mahombe anosara pa anozodyiwa nemapere kana amanheru nokuti mapere ane mazino akasimba pamhuka dzedu dzinodya nyama saka ndiwo anozoda kuzotora mabhonzo iwayo naiwo mascavenger anobatsirawo kuclina environment naiwo
saka imi apa munoshandira hotera here kana kuti national park
kwete ini ndoshandira hotera Victoria Falls Safari Lodge ndiri kuita project yekubatsirana nevenational park Birdlife of Zimbabwe neWildlife Trust kuti tikwanise kuti tisambadze nezvokukosha kwemavhaucha nokuti ari kunyanya kufa pasi rose kudarika dzimwe shiri dzose
mungati imi chirongwa ichi machikwanisa kunge muchichiita pano pahotera kwenguva yakareba sei
chirongwa ichi pano pahotera chatove nemakore kunyange hamwe nii ndakazotangawo chapakati asi chirongwa ichi chinokwanisa kuita makore andosvika 22 kana 23 years
saka vamwe vanodzishandisa chii shiri dzi magoraya sei dzichizowanikwa dzichiurayiwa
shiridzi tikatarisa especially isusu vanhu vatema tine mabhiriefs edu iyo izvozvo ndozviri kuita kuti vanhu vativa kana usida kuita n'anga kana muprofita vanotikumbira mavhaucha pasi vachiti ndokuti vagone kushopera kana kuona zviri kumberi through dreams vamwe vanototi mapasi acho mamwe anokwanisa kurapa zvirwere saka izvozvo manje vaakutoita business rekutouraya mavhaucha vachitengesa vachitowana mari nawo izvozvo zvapedzawo futi mavhaucha
asi imi mungakurudzire veruzhinji kuti vaite sei panyaya yeshiri
veruzhinji rinovakurudzira kuti pega pega pavanoona shiridzi vadzikoshese zvikuru nokuti idzo dziri kutichengeta dzinotichenesera masango edu kuti tisave nezvirwere saka ndavatodzichengeta shiridzo dzikana ukaona rachoka bapiro raroera pamwe pamagetsi ripota kuno veWildlife Trust Victoria Falls Wildlife Trust vanouya voritora vorirapa kana richinge rakugona rinodzorerwa futi musango ende vanodriva dzimota pane dzimwe dzacho dzinowanzowanika mumahighway roads ari masolitary beds selapet first voucher newhiteheaded voucher idzinowanzotevedza migwagwa dzichitora atingati advantage yechinenge changorohwawo nevanodriva saka idzodzo kana vakadziona dziri mumugwagwa please edzai kudzora speed modzichengetedza shiridzi dzakakosha saka ishiridzi hadzibereke zvakanyanya inongoita zai rimwe chete zai iroro manje kana riri rimwe chete kudaro rinogarawo 53 to 56 days robva rachochonywa asi dambudziko riripo pakuti kana rachochonywa rinovigirwa chikafu namai vacho kwemamwedzi ingagona kusvika mina kana mwedzi mitanhatu nokuti tinenge tisachasimba kuti chikombite neshiri dzakati kure saka ndopane dambudziko ipapo kuti chisvike pastage yekuti chakwanisa kuzviriritira.